takwanisa 20 days kubva musi watakara mwamba basa musi wa 14 October asi hurumende haina chairi kunyatsoita chinoratidza kuti varida kugadzirisa zvichema zvedu chavari kutoita chizhinji kutoshungurudza matisi akaramwa ari kusi kuenda kumabasa nenyaya yekushaiwa mari nenyaya yekutambura vazhinji vari kutofonerwa vachinzi vanyore magwaro ekutsanangura kuti vanga varipi vasiri pabasa vamwe vari kutosizirwa masalari vamwe vari kusangana nekushungurudzwa kwakasiyana siyana nedless takaona vakanyora zelist revanhu vanoema members yeactive vese vari kunzwa ndonzi vamiswe mabasa nenyaya yekuti vari kuti hurumende tiwedzerewo mari saka hatiri kuona kuti hurumende idi haina hanya newofe yedu uyezve haina hanya nepublic service haina hanya nekuti vanhu vadzidza here vanhu varapo here haina hanya nekuti vanhu vadya here vari vashandi vavo saka isusu tiri kuti tikazenge tichibatsirana zvedu nevana vedu asi tisiri muzvikoro muzvinoranwa nehurumende tichange tiringozobatsirana nevana vezvikoro tiri kunze kwezvikoro zvinove zvikoro zvehurumende
inini sevarayiridzi sevabereki hazvisi kukunetsa here kuti vana vechikoro vaenda nguva yakareba kudai vasingaende muzvikoro
isu kuraoga mabasa kwatiri kuita kuratidzawo kuti hurumende pamwe ingatinzwewo tikwanise kurarama asi tiri kushanda nevanhu vane mwoyo yakaomarara sedombo vasina basa neofe yedu zviri kuratidza kuti upenyu hwevanhu vese thegeneral public hwaaparumana nzonzo kana huchinge hwachitungamirirwa nevanhu vasina rudo navo
pane zvamakaronga here pamusoro pezvichaitika temu rinouya sezvo zvikoro zvava padyo nekuvharwa kwegore rino
tiritonyanyoronga kuti zvikoro pazvitovhurwa temu rinouya tinenge tapedza kurwisana nehurumende yatipa mari inokwana kuti tidzokere kumabasa tichishanda vana vedu vasaramba vachirasikirwa nenguva saka kuvharwa kwezvikoro kuri tatetwa nguva yekuti tichinyanyopa puresha hurumende kuti da tikwane kugadzirisana nyaya dzedu puresha iyi ichauya nenzira dzakasiyana nesiyana dzinosanganisira mastreet protest nezvimwe
pane huri kurodzeri kuitwa here muchinyararire uye kumira kwenyu kutarisana kwenyu neapex council kwati kwachinja here takatarisa kutambudzika kwamuri kuita nese
tiri kunzwa veapex council vari kuti musi wechitatu vanenge vachiratidzira kusatambira mariko yakakwana kuri kuitwa nevashandi rinove zuva ratichazoina nekuti mukatarisira isu tinoseramidzwa kuprotesta asi apex council kana ichibvumidzwa zvinoreva kuti ndomukana watichangotorawo sevashandi kuti tibatane pamwe chete tipinde mumastreet tichiratidza kunyunyuta kwedu saka musi wechitatu iwo uri kutera tichangokurudzira mamembers edu nemarayiridzi vese nevamwe vashandi vose vari kununyuta nenyaya yemihoro yavo kuti tipinde mudemonstration iro rega rinenge rabvumidzwa nemapurisa nekuti tinoziva apex council sezvo ichiwirirana nehurumende ichapiwa mukana wekuratidzira watofanira kunge tichitambira nemaoko maviri
saka zvinogona kuti nyangwe temu inouya munogona kusaenda kumabasa zvekare here
ndovimba kuti pachatanga temu inouya tinenge taakutambira mari inokwana kuti tiende kumabasa asi hurumende ikaramba isina hanya zvinoreva kuti tichatadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti tisina chifambiso tinenge tisina chekudya tinenge tisingakwanisa kuzvirapisa tinenge tichitorarama upenyu hunosiririsa kwazvo zvokuti hatitokodzeri kunge tichimira kumberi kwevana tichiri nechishuwo chakasimba chekuti panosvikawo temu rinouya nyaya dzedu dzinenge dzagadziriswa kuitira kuti vana vasarasikirwe nenguva yekudzidza.